Basa redu riri kufamba zvakanaka. Tingati takasvika tsaona iyi, takanga tapinda kuno kunzvimbo yeChipinge neChimanimani musi wa19 March. Ndopatakapinda paground. Tikatanga kushanda newagari, tichibatira pamwe chete nevehurumende, tichibatira pamwe nemabazi ehurumende, tichibatira pamwe chete navamwe vakasiyana-siyana vanoita zvemaNGO, vemachurch nevamwe vakasiyana-siyana vari mundima iyi. Panguva ino tiri kunyanya kukoshesa nyaya yekuti tiite tinoti clean up kana kuti kuchenesa nzvimbo. Sekuzova kwemunoita nekuona kwemuri kuita mufananidzo iri kubuda, pane nzvimbo dzakawanda dzakapazika. Kune nzvimbo dzakawanda kune matombo aikunguruka. Kune nzvimbo dzakawanda dzakavhara zvinhu zvaibva padzimba dzevanhu. Saka nokudaro marara akawanda. Taona zvakakosha kuti ngatibatanei nevagari vemunzvimbo idzi dzeChimanimani neChipinge toita maboka. Saka isu tine chirongwa chetakatanga kumboita gore rapera iro paitika chirwere chemanyoka kuGlenview neBudiriro. Chirongwa ichi taititi This Is My Home. Saka nokudaro takashandisa maitiro atakaita This Is My Home tichiita vanhu maboka nemaboka. Vanenge vari kwasabhuku nhingi vari muwadhi yakati. Saka vanhu vari maboka e8 paboka rimwe chete ndoo vari kuita chirongwa ichi chekutitibvise marara, matombo nezvimwe zvakangodaro-daro zvakarasika pakapazvika dzimba. Saka tirikushanda nevagari panguva ino tiri mumusha weMutsvangwa, tiri mumusha weKopa, tiri mumusha weNgangu uko kwatatotanga basa. Tinowana vanosvika iwo 300 vaakutoita basa pazuva ranhasi. Takavapa zvakasiyana-siyana zvekushandisa zvinosanganisira mabhara, zvinosanganisira mapiki, mafoshoro nezvipfeko zvekuti vakwanise kushanda zvinodzivirira kuti vasazokware paunenge vachibata basa iri. Ndingati ndo zvatiri kuita pachirongwa chatakaparura chekuti tichenese nzvimbo idzo.
Vagari vari kutambira sei chirongwa ichi vanyatsine? Tichiona kuti vanga vachichema zvikuru nenyaya yekuti nzvimbo dzavo hadzisi kusvikika.
Vagari vari kuratidza kutenda kwakanyanya. Muzuva ranezuro ndakanga ndiri pangangu apo nepakopa, uko ndakasangana nemadzisabhuku, ndikasangana nemakansela, ndikasangana nevarayiridzi vemuzvikoro. Apo taikurukura tichiti toita sei nebasa iri. Vairatidza kuti chido chiripo uye vari kutenda nekubatana kwetiri kuita navo pamwe chete tichiedza kuti togadzirisa sei basa iri. Saka chandingati chinonyanya kutikurudzira chirimo mukati mevagari chekuti dai tabatsirwawo kuti tikwanise kuti tigadzirise nzvimbo dzedu, tipeiwo zvipfeko, tipeiwo zvekushandisa, maoko tinawo tinogona kuti tishande. Saka ndingati muchidimbu vagari vaakufara zvikuru nekubatira pamwe chete kwetiri kuita navo nezvetiri kuvapa zvekushandisa kuti basa iri rifambire mberi.
Ndeapi mamwe mabasa amunotarisira kuzoita mune ramangwana makanga mapedza iro rekuchenesa nzvimbo iri?
Zvamunoona basa riri kuno kuChimanimani nekuChipinge ibasa rakakura. Harisi basa retingati sezvapera. Vanhu vachada pekugara, vanoda kuti vadzokere kuzvikoro. Nokudaro tiri kushanda nemabazi akasiyana-siyana ehurumende, tiri kushanda nevamwe maNGO partner nevamwe vakangosiyana-siyana kuti tikwanise kuti vana vakwanise kudzokera zvikoro pezvichavhurwa, nekuti zvikoro zvinosvika kuma53 zvemunzvimbo iyi zvakakanganisika paitika chiitiko ichi checyclone. So nokudaro tiri kuedza kuti vana vakwanise kuti vadzokere kuzvikoro, tiri kuedza kushanda nevamwe kuti migwagwa ivhurike kuti vanhu vakwanise kufamba zvikafu zvichipinda mune nzvimbo dzakasiyana-siyana, uye makliniki kuti akwanise kuita mishonga yekuti vanhu varapwe nezvimwe zvakadaro, uye nenyaya yedambudziko remvura kuti vanhu vakwanise kuwanawo mvura yekunwa yakachena. Saka ndo zvimwe zvandingati tiri kuedza kuti tishande tichiita.